Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanhasi muvhuro zvita 28, 2015. Vana chiremba voyambira hurumende kuti mihoro yavo ikasagadziriswa vari kukanda mapadza pasi panotanga gore idzva musiwandira 1, 2016. Zesa yoronga kukwidza mutengo wemagetsi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi veruzhinji vachitambura. Varume vaviri vanorwara nepfungwa vanotsakatika kukadoma mushure mekutorwa nenhengo dzeApostolic Faith dzichiti dziri kunovarapa. Vagari vekumashonaland west vanoti kunetsana kuri muzano PF kuri kusiya bato iri risina mukana wekukunda musarudzo dzichaitwa munyika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nehurumende rekutadza kubhadhara vashandi vayo. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 a.m. pa49930 kana pa13860 nepa15460 kilohertz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona. Musakanganwa kutifarira.